Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvita 11/2023. Makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umbo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarifume ndivo vane Twitter account yaishandiswa.
Dare repamusoro rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu. Vamwe vokurudzira bato reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena kupasi rose kuti munyika mapindwa napongwe. Vanhu vakawanda voparadzirwa dzimba nedutu mupengo remhepo nemvura. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vawanikwa nedare repamusoro reHigh Court vasina mhosva panyaya yavange vatongerwa nedare raMagistrate yekugara mujeri kwemakore matatu vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga padandemutande reTwitter muna 2020. Vangarivhume vanonzi vaipesvedzera vanhu kuti vapinde mugwagwa vachiratidzira. Asi vatongi vedare repamusoro reHigh Court vapasirai kwenda namai Fatima Maxo vati hapana mhosva yavakapara. Kunyangwe vamwe vari kuti matare munyika anotarisa kuti wabuda mbamani, gurukotare zvemitemo vaziyambi-ziyambi vakamboudza Studio 7 kuti matare akazvimiririra. Asi kuti tinzwe zvaitika mudare nhasi, ngatinzwei kubva kune rimwe gweta ravaNgarivhume muzvinafundo Lovemore Maduku.
Nyaya yavaNgarivhume nhasi yangari padare reHigh Court vachitarisa yatinoti appeal kutongwa kwayanga kaitwa naMagistrate Court. Dare iri ranga rina Justice Kwenda naJustice Maxwell. Vateerera nyaya yatanga richipira kwavari kuti panga pasina umbo hwakakwana kudare remagistrate court yekuti titi vangarivhume ndivo vane Twitter account yaishandiswa kungoita noise pese pese ichiti tichada kuenda kumademonstration nezvakadaro. Saka dare rabvumirana nenyaya yekuti panga pasina umbo zvachose nekuti vanga vasingatombonyatsoziva kuti ndiani muridzi weTwitter account yacho yavanga vachishandisa. Saka razoti aiwa havana mhosva, vaifanira kunge vasinange vatori nemhosva kubva pakutanga. Ndobva vatongoti vachitobudiswa ipapo, havana kuzombomirira zvavanomboita tombotora nguva tichifunga. Zvichingopera kutaurirwa nyaya dzapirwa, vangotenderana nenyaya yekuti aiwa munhu uyu anofanira kubuda mujeri.
Mashoko amuzvinafundo Lovemore Maduku kugweta remutungamiri webato rinopikisa retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume. Muguziya nezvenyaya iyi tabatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Atinofara zvikuru nezvataona dare repamusoro reHigh Court richiita pazuva ranhasi. Iri ngoo bhilifu yedu kubva pekutanga chaiko kuti izvo mhosva vanga vasina. Takatoshamisikawo vachibatwa nemhosva, and dzinhuwo zvakatitambudza vachibatwa nemhosva, asi nhasi tava nomufaro vachibatwa vasina mhosva vosununguka. Obviously zvinorwadza kuti vatora nguva yakareba vari muusungwa nenyaya yavanzira kana vakunungura vakazvara nadi.
Asika vamwe vari kuti zvaitwa nedare repamusoro zviri kuratidza kuti matare anoshanda pasina zvekupindira zvematongerwo enyika zvanga zvichitaurwa nevamwe. Munowirirana nazve?
I think tiri kusangana nyaya. There are times zvekuti vanhu vanoita feeling iyoyo yekuti apa. Nomunga zvematongerwo enyika zviri kupindira apa. Chokwadi hapana. Ende pamwe pacho pamwe vanogona kunge vachibalansisa. Asi ini sedzeka handigoni kutaurika maererano nenyaya iyoyo nokuti mangwana ndenge ndakufanira kuende pamberi pedare iroro. Chakakosha chandoda kuti titaure nezvacho inyaya yokuti akatike kutanga katiri kuona maconvictions ezvematongerwo enyika achiitwa overturned kuhigh court. Votipa zvino mubvunzo wokuti saka kumajustice court tiri kutsvagei? Toramba here kuenda kumajustice court nekuti ndiko kwatiri kuona maconviction ari kuuya aizosendekwa parutivi kwaiko.
Tichitarisawo idzo nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga yetinoona vakawanda vanobatwa nemhosva idzodzo, bumbiro remutemo rinoti kudii chaizvo?
Toshamisika kana munhu onge apesvedzera mhirizhonga mushure meunge munhu apedzera kuti handei tinodemonstrata. Bumbiro rato remutemo rinotendera kuti kana munhu paine chaasiri kufara nacho ane kodzero yekudemonstrata. Masvondo mashoma apfuura takaona amai Beatrice Mtetwa vachipanda vega zvavo vakasimudza placards vachikomplena nenyaya yemarecosa ari kuitwa navachabangwaya vachiti makakutyora kodzero dzedu maererano nekuvhota kwatakaita. Idemonstration yavakaita vega and zvinotenderwa. Takaona lakutime vaitifika mukarembwa vachinge vakomdikswa nekuti vakanga vademonstratira nyaya dzecorruption paya makanzi vari kupesvedzera mhirizhonga nekuti vaigona kupedzisira vateverwa nevanhu. Kuteverwa nevanhu haisi mhosva kana kuchidemonstration nekuti vanhu naivo vanogona kuita se kukuteverai ndavanobvumi kodzero yekuti vava vanodemonstrata. Asi zvekuti vanhu vaomese kuti tadhemonstrate zvimwe zvatiri kushora nekuti bumburo redu remutemo rinotova nedemonstration as a right.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vatsigiri vebato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change varikurudzira bato iri kuti riburitse nengo dzaro dzose dzasara muparamende nemumakanzuru kuti pasi rose rione kuti muZimbabwe mave neutongo hwehumbimbindoga. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzebato iri mudare reparamende nemakanzuru nevari kuzviti ndivo munyori mukuru webato iri Vasengezo Shabangu. Kunyange hazvo mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vari kuti vaShabangu havasi nhengo yebato ravo uye havana chigaro chakadai. Bato reTCCC nemugovera rakararasikirwa nezvigaro zvipfumbamwe mushure mekurambidzwa kukwikwidza musarudzo nematare. Vanopikisa vanoti vaShabangu vari kushandiswa nezanuPF kuti iwane zvigaro 10 zvairi kuda kuti ikwanise kuvandudza bumbiro remitemo kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa varambe vachitungamirira nyika kusvika madhongi amira nyanga. Asi vaShabangu nezanuPF vanoti havasi kuita chirwirangwe vachiti vari kutaura mashoko akadai havasi kuziva zvavari kutaura. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri weTCCC vaPromise Mukwananzi.
Hapana zviri kuitika zvati zvaitika zvine maringe nezvamuri kutaura. Tiri kuona zviri kuitika munyika zvisina kumira zvakanaka uye tiri kuteera hurukuro dziri kuitwa nevanhu vakasiyana siyana tidei TCCC yadai kugadzirisa nyika mamiriro akaita nyika. Tinozvitambira zvese tichizvizeya tichiona kuti zvinonyatsobuda zvakanaka zvinoita kuti nyika ifambe zvakanaka zvinhu zvifambe nenzira yazvinofanira kufamba nayo ndezvipi. Naizvozvo kuti tagara misangano mikuru ematare makuru ebato reTCCC mazuva anotevera tichihukurukura nekuzeya mapoints ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana, maideas nemazano ari kubuda muvanhu vakasiyana siyana. Pachazoita budikidzo yekuti gwara rakutogwa nemisangano nderipi.
Asi tiri kutaurawo nevamwe tichiona nezviri kuitikawo kana pamadande mutande vanhu vachikurudzirana nekutovhota nekudidi kuti dai TCCC yambodzora vamiririri vayo. Muri kuti iwo nemashoko atiri kuona ari kutendererai?
Pari zvino ndingati hapana zvakadaro zviri kuitika. Musangano uiri seguru unosangana vanhu vozeya nyaya yopinda mudariro yopinda mudare yose wapobuda budikidze kuti tiri kufamba sei.
Saka tingati kuenda kumberi sebato vanhu vakuchimirira kuzonzwa zvichatevera.
Vanhu vamiri ndava vanhu ndobato, vanhu vanofarira kuita zvavanokwanisa kuita munharaunda dzavari, kuonesa vanhu, kusimudzira sma spirits evanhu tichifamba panozouyawo zvinouya kubva kumutungamiriri, vanhu vanenge vagara varimo mundima vachifamba.
Mutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare naIvans Ninga weStudio 7. Ivans abatawo nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Mukonza.
Maita enyu azininga nyaya iri kuZimbabwe pane zvematongerwo enyika kudivi reTPC nyaya yakaoma zvikuru, nekuti hapana yandingati decision iri nyore kubato iro riri. Ndokudaro nekuti vakati vakubuda muparliament kana mumakanzuro avakanga vahwina, zvinoreva kuti hakusina vamiriri. Zvinoreva zvakare kuti ZANU-PF ichangoita muitiro wayo wekungoita mabyelection yobva yatora, kana kuri kuti TPC haina kupinda mabyelection iwayo, nekuti varatidza apa paitwa mabyelection emusi wa9 kuti havana nyadzi. Vamwewo ndo vanoti dai vangoramba varipo vangototi izvo zvavainazvo vochizvichengetedza, asi tiri kuona kuti zvavainazvo zvacho hazvisi kubatsira. Saka ndosaka ndati nyaya yakaoma kuti woenda kuruboshwe here kana kuti woenda kurudyi, zvakutoda uchenjeri hwamambo Solomon chaiwo.
Asi tichitarisawo mafambiro ari kuita nyaya dzacho idzodzi, munoona sokuti pane zvichangaitwa here apa kuti vagadzirise mafambiro ari kuita zvinhu mubato ravo pari zvino?
Mamiriro akaita zvinhu mubato reTPC manyamani mire nerongo chaiwo, nekuti pane makakatanwa akambotanga achakahwandiswa nechekuseri uko. Asi mukufamba kuri kuita nguva tiri kuona kuti ayo pane makakatanwa, ende makakatanwa aya haasi pavanhu vatingangoti vari kuzasi, ari kuvanhu vari kumusorosoro chaiko chaiko, ende ari kubuda panguva isina kumira zvakanaka. Saka kuuya kwaita nyaya iyi kuri kuwedzera yandingati kukanyana kanyana kwezvunhu, kana kuti pachirungu confusion.
Zvii zvamungadai muri kukurudzira imi nechimiro chavepo ichi?
Ndoda kuti vazininga tirangaridzane kuti panyaya iyi pane nyaya yecheuviri chevamiriri vatariso veparamendi kana kuti vanenge vari mumakanzuro, nekuti vachange vachizvitarisawo hongu pane nyaya yebato, asi pane nyaya yekuti ini savamukonza kana ndiri mumiriri TPC ndakamboshandisa mari yangu kukambena, ndapinda pachinzvimbo ndakuti aiwa ndakuchifanira kuwanawo go rekuti ndipada ndidzosere pane zvandakatapudza pakukambe. Saka nyaya dzacho dzinobva dzasangana-sangana ipapo, zvobva zvaita kunge vechidiki vanobva vati zvova zvaita kunge vanhu vari kunyepera kuzungaira, asi vachiziva zvavo zvavaroda kuita. Saka inini chandingakurudzira vatungamiriri veTPC vese ndechekuti vagarisane pasi, vadzokere kumashure, vabatani, vatange kuumba chinhu chimwe chete, nekuti bato reTPC rakatakura tarisiro yevazhinji veZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muzvinafundo Riki Mukonza vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Nzvimbo dzakawanda munyika dzakaparadzwa nedutu mupengo remhepo nemafashamu emvura nezuro. Nzvimbo dzakasangana nedambudziko iri dzinosanganisira Checheche kuManicaland, Jeri reHwahwa kuGweru, uye zvikoro nedzimba zvakaparadzwawo kuDete kuHwange. Mhuri dzakawanda dzakasara dzisina pekugara. Mukuzeya zvakaitika kwaCheche Tabata, mumwe mugari wekunzvimbo iyi, vaEffort Manono.
Zuro munguva yemasikati kwakaita mhepo yakakura yaambo yakazopeisira yaanemvura, asi mhepo iyi yakaparadza zvivakwa zvakati kuti kusanganisira mabhanga, zvitoro, dzimba dzanga dziri kukwatanirwa marata dzimwe dzacho dzichitowa mudhuri, miti ikadzurwa, matanda emagetsi akadzurwa achidonhedzwa, tambo dzichidambuka. Zvekuti kutaura kudai muchifinge South muwadhi 24, 30 nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza hakutori namagetsi kuburikidza nazvo.
Asi pane vakakuwara here?
Kusvika parizvino hatina vakaitwa kana kusangana navo vakakuwara pachiitiko ichi kunze kweizvozvo chete zvakafarana.
Vakaparidzirwa dzimba vari kugara parizvino?
Vamwe vachoni vakanga zviya zvekuti ndehama yake wakange achiendawo, vamwe ndo vakatsvagawo matende ekuti vavhare pamusoro kuti vakwanise kunge varimo mudzimba idzi, kunyanya idzi dziya dzakakwatanirwa mazere. Vakatsvaga matende, vakakwanisa kutsvaga matende, vasinawo ndo vakakwanisa kukumbira dzimba dzemashamwari nemanesido kuti vakwanise kubvisa zvinhu zvavo mukati medzimba izvozvo vachienda kunoisa ipapo kuitira kuti mvura yacho yanga ichiri kuratidza kuti iri kuenderera mberi sekuti yatiedzerewei kunaya pari zvinhu zvacho kwava nezuva.
Pane rubatsiro rwati rwauya here kubva kuhurumende?
Kusvika pari zvino hapana rubatsiro rwati rwauya. Ngatiti isusu pamwe inguva inyaya yekuti chinhu chakaitika mukati manezi kuzonaya ikoko nekusvika pakuedza kwanhasi, asi pari zvino hapana rubatsiro rwati rwauya. Tiri kutarisira kuti kana richinge razouya tichazoine taakuziva nekuzivisa nyika kuti pane rubatsiro rwabva kuhurumende.
VaEffort Manono, mugari wekwacheche kuManicaland, vanga vachitaura vari parunare vari kwacheche kwaKarem. Sangano reZimbabwe Exiles Forum riri kurudzira zvarwa zveZimbabwe zviri kuda kuenda kuSouth Africa kuti zvitakure magwaro akakwana sezvo migwagwa yakawanda yazara veBorder Management Authority vekuSouth Africa vari kusunga vanhu. Mapurisa ekuLimpopo kuSouth Africa anoti mukupera kwesvondo akasunga zvizvarwa zveZimbabwe zana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 133 zvisina magwaro ekufambisa. Pane vakasungwa apa pane vana makumi manomwe nevatatu, vamwe vari pasi pemwedzi mitanhatu uye vanhu vakuru makumi matanhatu. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara.
Chikonzero chikuru chiri kudariswa ndechekuti iyo hurumende yeSouth Africa kuburikidza neministry yayo yeHome Affairs vakaita inonzi Border Management. Saka Border Management yayo pavakatanga vanga vari 200 asi minista akazowedzera vamwe zviuru zvina, saka vanenge vava kuzviuru zvitanhatu. Saka vati one day, saka vanhu veBorder Management vaiva kuchikwanisa manje kuchibva kuma border towns vachipinda mukati vachiteera zvizvarwa zvenyika dzese, hatingati hedu Zimbabwe yega asi kuti zvizvarwa zvenyika dzese vanenge vapinda munyika vasina mapepa. Saka ndozvakukodzera kuti nyaya idzi dzinge dzichibuda dzakawanda kudai. Uyezve chimwe chinhu tinofanira kurangarira kakuti taakuenda musarudzo.
Ko, panguva yesarudzo pane dambudziko rei chaizvo?
Gore rinouya nyika yeSouth Africa inenge ichiita sarudzo. Saka nguva yesarudzo inoi nguva inoitika zvinhu zvakawanda zvakadaro, nekuti mamwe mapato akatozivikanwa nenyaya dzekuti vakanga vachiti hatidi kuona vanhu vekune dzimwe nyika. Muno vanenge vachinzi illegal foreigners, but tozova kuti munhu wese anenge ari muforeina anopedzisira ave tageti. Saka ndo zvimwe zviri kukonzera kudaro kuti iyi nyaya dzekuti taakupinda musarudzo.
Nekusungwa kuri kuitwa vanhu vakawanda uku, mungapewo kurudziro vanhu vari kuda kuuya kuSouth Africa yekuti kudii nekumira kwaita zvinhu uku?
Vanhu vanoda kuuya kuSouth Africa kana vachida kuuya kuSouth Africa chitove nevimbo yekuti mapepazi ako akakwana, nekuti kana mapepazi asina kukwana hazvibetseri kuti uuye kunoku. Chekutanga, kana uchida kuuya kuno kuzoshanya, unouya zvako usina visa, hazvina dambudziko izvozvo. Wosvikopiwa mazuva ako pabhodha, wopinda hako munyika woita zvaunoda, wobuda mazuva ako asati apera. Asi kana uchida kuuya kuno kuzoshanda, waakutomeka shuwa kuti iwewe wagadzisa mapepazi ako uchiri kumusha usati wauya kunoku. Ende chimwe zvichatoda kutaurira vanhu chekuti vana veZimbabwe ndechekutika South Africa haisiri South Africa yaiya yakare, ya South Africa yacho yaakutoomawo. Saka dzimwe dzenguva pane kuti vanhu mushuvire kuti regai tiende kuSouth Africa tinodidi, kana uchiona kuti mapepazi ako haagone kuti uuye kunoku, nekuti vanhu vanonyanya kuwana mukana zvikuru ndevaya vanenge vane anonzi macritical skills aya. Ukangoona kuti iwo hauna critical skill yekuti ukwanise kuuya kunoku, zviri nani utsvage kumwe kwekuenda kunonogarika kuchiitika upenyu unenge uri nani pane kuti ushushuvire uchiuya kunoku nokuti ukange wabatwa kunoku ukanogadzwa mujeri wobva wapiwa bhani futi bhani iyoyo ichazokukanganisa kuti kana waakuda kuzoenda kune imwe nyika kunze kwenyika kunyika dzepamusoromusoro idzi vanozvibhani iyoyo vanoipika vokunyima visa rekunyika kwavo vachiti iwo unomboenda kunyika dzevamwe zvisiri pamutemo saka hatichakupa visa
vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum amai Diana Zimbudzana Chambara vachitaura vari parunare muPretoria. United Nations General Assembly iri kutarisirwa mangwana kuvhota kuti paitwe chibvumirano chekuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imbomiswa kuitira kuti vanhu vambobatsirwe nechikafu nemishonga. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muguta reKhan Yunis nekuchamhembe kweGaza. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Urayai Zembe.
Hondo yeIsrael neHamas ichiri kuenderera mberi. Chava kunetsa apa ndechokuti vanhuwo zvavo vari kukuvara, vari kufa muGaza, vari kushaiwa zvikafu, vari kushaiwa mishonga nezvipatara nokuda kwehondo iri kuenderera mberi.
Pane here zvamungati zviri kuitwa kuti hondo iyi iwanikwe iyo ichimbomiswa kana kupera nedzimwe nyika kana mamwewo masangano epasi rose?
America neshamwari dzayo iri kuzama napainogona napo kuti vakwanise kumbomisa hondo iyi sezvakamboitwa mazuva mapfupi apfuurayo pachimboonekwa kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. Ukuwo kuUnited Nations, mubatanidzo wenyika dzepasi rose, vasecretary general veUnited Nations vaGuterres vabva vaburitsavo imwe yanoti article mutemo wavakapuwa une simba ravakapuwa rokuti vaudze Security Council kuti dambudziko riri kuitika kuGaza richange richinetsa pasi rose, kana pakasambomiswa kurwisa kuri kuitika pavonekwe kuti vanhuwo zvavo vobetserwa sei. So masimba avanawo iwawo, masimba makuru chaizvo avanenge vachiisa kunyika dziri muSecurity Council kuti dzione kuti dzazama napadzinogona napo kuti pamboitika ceasefire vanhu vachitaurirana, chinangwa chiri chokubvumirana kupedza hondo iyi.
Tichitarisa kuti nemusi wesvondo izuva rekuremekedza kodzero dzevanhu, mungati zvakamira sei pakati pehondo iyi iri kuitika tipe Israel neHamas tichitarisa nyaya yekodzero dzevanhuwo zvavo?
Isu nezuva rinonziro ndo zuva rinocherechedzwa kodzero dzavanhu pasi rose. Zvinhu zvakakosha chaizvo kuti kwete hondo chete yokuIsrael, asi dzimwe hondo dzingave dzinoitika kuRussia, Ukraine, kuSudani dzinge dzichitaurwa kuti dzimire.
Mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Cholera chiri kuramba chichiita sechinoenderera munzvimbo dzakawanda dzemunyika yedu yeZimbabwe. Hatichaona kuti kazhinji kazhinji
tine urombo chitombo kupai zvaitika kune dzimwe nyika kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika kuri kuenderera mberi kuDRC kwasara vhiki rimwe chete kuti vanhu vavote. Bazi rezveutano rinoti vanhu makumi mashanu nevana kana kuti 54 ndivo vakavhenekwa vakaonekwa kuti vakafa nechirwere chekorera icho chiri kuramba chichipararira munyika mose. Asi pane vamwe vanhu zana nemakumi manomwe nevasere kana kuti 178 vari kufungidzirwa kuti vakafawo nechirwere ichi asi vasati vavhenekwa. Mukuziya nezvekupararira kwechirwere ichi, tabata mukuru munyaya dzezveutano paUniversity of Zimbabwe, Dr. Enoch Maida. Pane tine urombo vatereri, tinoda kuti zvakare pane vanhu chiuru chimwe chete nemazana matatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 1367 vakavhenekwa vakaonekwawo kuti vakabatwa nechirwere ichi. Vanofungidzirwa kuti vakabata chirwere ichi asi vasina kuvhenekwa zviuru gumi nemazana matatu nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 10,336. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Tine urombo vatereri, tinenge tiri kuita dambudziko nemishina yedu. Asi iko zvino toda kukuzivisai kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections dzakaitwa nemusi wemugovera nezvadzinoreva panyaya yeutongo hwejekerere. Kune vamwe munyika vave kukurudzira bato rinopikisa reTRIPC kuti risiyane nekuramba richienda kudare reparamende kana nhengo dzaro dzichingodzingwa zvisina tsarukano. Asi vamwe vanotiwo bato iri rikabuda muparamende kanawo mumakanzuru zvinoreva kuti rinenge rarasikirwa zvakanyanya nechimwe chibenga chekurwira utongo hwejekerere charanga rawana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175-7255 pa shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Dare repamusoro reHigh Court rinopa mutongo wekuti mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume havana mhosva yavakapara pavakakandwa mujeri kwemakore matatu na Major Street mushure mekunge vawanikwa vaine mhosva yekupesvedzera mhirizhonga. Vamwe vanhu vokurudzira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kuti ribude mudare reparamende nemakanzuru kuti zvibude pachena pasi rose kuti munyika mapindwa napongwe. Vanhu vakawanda mune mamwe matunhu voparadzirwa dzimba dzavo nedutu mupengo remhepo nemvura. KuSouth Africa kunonzi zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kusungwa mumigwagwa zvichida kuedza kupinda munyika iyi zvisina magwaro akakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tichitiwo ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kutitumira tsamba mbozha kuStudio 7. kustudio 7 at voanews.com. Tashuka kumagumo yichirongwa chedu. Anuko nika ene mfaro ndinu enyu Blessing Zulu. Ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.